Genesisi chitsauko chegumi neimwe. Zvino nyika yose yakanga ino rurimi rumwe chete nokutaura kwakafanana. Vanhu vakati vachitamira kumabvazuva, vakawana bani romuShinari vakagaramo. Vakataurirana vakati, “Uyai, ngatiitei zvidhina tigozvipisa kwazvo.” Vakashandisa zvidhina pachinzvimbo chamabwe, uye bhitumini ikava dhaka ravo. Ipapo vakati, “Uyai, ngatizvivakirei guta neshongwe inosvika kudenga denga, kuti tizviitire mukurumbira uye kuti tirege kupararira panyika yose.” Asi Jehovha akaburuka pasi kuti azoona guta neshongwe yakanga ichivakwa navanhu. Jehovha akati, “Kana vanhu ava vava somunhu mumwe, vachitaura rurimi rumwe chete, vakatanga kuita izvi, zvino hapana chinhu chavanoronga kuti vachiite chichavaromera. Uyai, ngatiburukei tindovapesanisa mutauro wavo kuti varege kunzwisisana.” Saka Jehovha akavaparadzira pamusoro penyika yose ipapo, uye vakarega kuvaka guta. Ndokusaka nzvimbo iyo yakanzi Bhabheri, nokuti ipapo Jehovha akapesanisa mutauro wenyika yose. Kubva ipapo Jehovha akavaparadzira pamusoro penyika yose. Iyi ndiyo rondedzero yamarudzi aShemu. Makore maviri shure kwamafashamu, Shemu paakanga ava namakore zana okuberekwa, akabereka Afakisadhi. Uye shure kwokubereka Afakisadhi, Shemu akararama kwamakore mazana mashanu uye akava navamwe vanakomana navanasikana. Afakisadhi akati ava namakore makumi matatu namashanu okuberekwa, akabereka Shera. Uye shure kwokubereka kwake Shera, Afakisadhi akararama kwamakore mazana mana namatatu uye akazova navamwe vanakomana navanasikana. Shera akati ava namakore makumi matatu okuberekwa, akabereka Ebheri. Uye shure kwokubereka kwake Ebheri, Shera akararama kwamakore mazana mana namatatu uye akazova navamwe vanakomana navanasikana. Ebheri akati ava namakore makumi matatu namana okuberekwa, akabereka Peregi. Uye shure kwokubereka kwake Peregi, Ebheri akararama kwamakore mazana mana namakumi matatu uye akazova navamwe vanakomana navanasikana. Peregi akati ava namakore makumi matatu okuberekwa, akabereka Reu. Uye shure kwokubereka kwake Reu, Peregi akararama kwamakore mazana maviri namapfumbamwe uye akazova navamwe vanakomana navanasikana. Reu akati ava namakore makumi matatu namaviri okuberekwa, akabereka Serugi. Uye shure kwokubereka kwake Serugi, Reu akararama kwamakore mazana maviri namanomwe uye akazova navamwe vanakomana navanasikana. Serugi akati ava namakore makumi matatu okuberekwa, akabereka Nahori. Uye shure kwokubereka kwake Nahori, Serugi akararama kwamakore mazana maviri uye akazova navamwe vanakomana navanasikana. Nahori akati ava namakore makumi maviri namapfumbamwe okuberekwa, akabereka Tera. Uye shure kwokubereka kwake Tera, Nahori akazorarama kwamakore zana negumi namapfumbamwe uye akazova navamwe vanakomana navanasikana. Shure kwokunge Nahori ava namakore makumi manomwe okuberekwa, akabereka Abhurama, Nahori naHarani. Iyi ndiyo rondedzero yavana vaTera. Tera akabereka Abhurama, Nahori naHarani, uye Harani akabereka Roti. Baba vake Tera vachiri vapenyu, Harani akafira muUri ravaKaradhea munyika yaakaberekerwa. Vose vari vaviri, Abhurama naNahori, vakawana. Zita romukadzi waAbhurama rainzi Sarai, uye zita romukadzi waNahori rainzi Mirika. Akanga ari mwanasikana waHarani, baba vaMirika naIsika. Zvino Sarai akanga asingabereki, akanga asina vana. Tera akatora mwanakomana wake Abhurama, muzukuru wake Roti, mwanakomana waHarani, nomuroora wake Sarai, mukadzi womwanakomana wake Abhurama, uye vakaenda kuUri yavaKaradhea pamwe chete kuti vaende kuKenani. Asi vakati vasvika paHarani vakagara ipapo. Tera akararama kwamakore mazana maviri namashanu uye akafira paHarani.